Ini jonga kandemi rinchiti eno imusoro yenhau dzanhasi gumi guru 5 2017. Varairidzi munyika vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Teachers Day vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzoupfumi, izvo zviri kubva kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo. Vakawanda vanoti havasi kufara nezviri kuitika muzano PF iyo iri kuisa pamusoro nyaya yekurwira achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe, izvo zviri kuita kuti pave nekusawirirana muhurumende pakati pemakurukota zvichiwedzerawo kuvhiringwa kweupfumi hwenyika. Studio 7 inoburitsa zvamunofanirwa kuita kuitira kuti muwane mavhiza ekunogara kuAmerica pasi pechirongwa chehurumende iyi chediversity visa. Vagari vekumasvingo vochema-chema vachiti dunhu ravo harisi kusimudzirwa nehurumende kuitira kuti vashanyi vanobva kunze kwenyika vashanyire nzvimbo dzakaita seGona reZhou National Park, Great Zimbabwe Monument nedzimwe, vachiti mugwagwa unoenda kumasvingo waparara. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzemari uye zvinoshuvirwa nemadzimai kuti zviitwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook peji redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook peji yedu.